cancer esophagus.
Ma doctors ari kuti chii imomo muZimbabwe?
Madoctors emune muZimbabwe vakanditsanangurira kuti cancer yandinayo yakaita chuma yakaita kumera. Vaiti ivo zvinokwanisa kuita ndezvekuti vanokwanisa kuita radiotherapy nechemotherapy pamwe chete, vakatikana kuti operation. Asi tevakanyanya kunditsanangurira vakati ivo dambudziko rinogona kuitika nderekuti ndikaitisa radiotherapy nechemotherapy ndinogona kukanganisika mwoyo kana tsinga dzinounza ropa kumwoyo. Chikonzero chiri chekuti pairi pacho cancer yacho iri
tichitarisa pari zvino kuti wanga uchiita zvemitambo imomo munyika, uri kukwanisa kubatsirika here kubva kubasa iri rawanga uchiita?
Inini pamabasa ese andakashanda, madrama ese paredhio nepatizi nepatiri, hapana mari yandakambotambirisa kuti ndikwanisa kuzvibatsira ndizvo, nekuti mari yataipiwa ikako yanga iri shoma.
Zvii zvaungade kuona zvichiitika nyanya kune vamwewo vanoita zvemutambo panenge pasanganidzika nedambudziko irori reurwere?
Inini ndanditinidza kudai zvaitangira kugavhenment yedu kuti ministry chaiyo chaiyo kagazeta mitemo yekuti makambani chatinoshandira tichiita zvemutambo totibhadhara mari dziri decent kuita tinokwanisa kuwawo neimwe mari yaunofezawo. Zvekuti kana uri artist wozowirwa nedambudziko rakaita sairori randiwira inini, unenge uine kako kwashoma kwaunokwanisa kuzvirapisa.
Tinoona kuti pane mamwe machiremba ekunze kwenyika vati ivo vanokwanisa kukubatsira, zviri kufamba sei?
Hongu shamwari dzangu dzakabvunza machiremba ekunze kwenyika vakati vanokwanisa kundibatsira ndeyekuindia, asi vakataura mari 10,000 yandisingakwanisi, 9,000 something yandisingakwanisi inini pachangu kana kuti mhuri yangu. Saka pari zvino shamwari dzangu nevamwe vese vari kumhanya mhanya kuti vandiunganidzire mari iyoyo kuti vabhadhare ndikwanise kunorapa.
Tinoona zvekuti nhasi pachange pane mutambo mukuru kuBook Cafe, imi pane zvamungade here kuti vachange vachienda ikoko vazive?
Ini ndibangotenda vanhu vese vari kuenda ikoko kune rudo rwavo rwavaratidza nemari yavo yavachadzisa kuti ndoda kuvatenda zvikuru. Ndinamboziva kuti ndinodikanwa kudaro, handinamboziva kuti ndine shamwari nehama dzakawanda kudaro.